mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 1 mbudzi kana kuti November 2023. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Izvi zvotoda isu vana vezimbabwe kutione kuti tingagadzirise sei nyika yedu kuti tiende mberi. Nyika yedu haisi kuzokwanisa kugadziriswa neavo vematongerwo enyika chete. Issue goes beyond politicians.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti yasvika nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichigadzirisa nyika yazvo kwete kuvimba neSADC nevezvematongerwo enyika.
Sangano wakaitwa uyo hauna kupera, hauna kupenderwa. Musangano uchiri kuenderera mberi. Manzwiro atiri kuzvita ndezvekuti musangano wakamiswa nenhau yenetwork yakanesa sezvo vaiita vhechuari. Saka musangano uchakontinua musi wa4 kugovera unotevera uyu.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rinovimba neSADC uye nyaya yeZimbabwe ichakurukurwa mumazuva matatu ari kuuya. Vanotengesa zvirimwa kwaMutare vari kufara zvikuru nekuwanirwa nzvimbo itsva yekutengesera yeMwamuka Produce Market mumusha weSakubva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kupetwa kwemusangano mukuru pakati pevatungamiri veSADC, nyaya yeZimbabwe isina kutaurwa, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti harichanzwisisi kuti vatungamiri venyika dzemuSADC vananga kupi pamusoro penyaya yeZimbabwe. Vakafanobata chigaro chemukuru weHuman Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pane zvakatadzisa musangano uyu kukurukura pamusoro pedambudziko reZimbabwe, mashoko akataurwa nasachigaro vesangano iri vari mutungamiri weAngola ekuti sarudzo dzakaitwa muZimbabwe neEswatini dzakaitwa zvakanaka zvokuti vanoimba kuti dzimwe nyika dzichaita sarudzo muAfrica gore rino dzichatevedza nzira yakuita sarudzo sezvakaitwa neZimbabwe neEswatini. VaMandinde vanoti yave nguva yezvizvarwa zveZimbabwe kuti ivo vega vachitora nyika yavo kwete kumirira vezvematongerwo enyika.
VaHwande, patakanzwa chairperson weSADC votaura mashoko ekuti Zimbabwe yakaita an exemplar election, ndakapera mate mukanwa. Unobva watoona kuti kwatiri kuenda ndiko kwatiri kubva. Chokwadi kana vachiti exemplar election, nezvatakaona pasarudzo, zvatakaona sarudzo dzadzoitwa, zvatakaona mushure mesarudzo, chokwadi hapana exemplary election iripo ipapo. Unotoshaya kuti saka boka reSADC riri kuti kudii chaizvo kana richiti exemplary election.
Pane zvakaitika kana kusaitika pamusangano uyu nezuro, pane zvisina kukufadza here vaMandinde?
Chanyanya kutitambudza inyaya yekuti iyo SADC summit, extraordinary summit iyi inouya mushure mekunge SADC election observation mission report yakanga iri paground yakataura iyo kuti haina kugutsikana kuti sarudzo dzedu dzakaitwa pavanoti pachirungu ine free, fair and credible manner. So nokudaro kana organ yavakatuma kuti izoona sarudzo yakaona izvozvo ivo voti aiwa it was exemplary, unotoona kuti panotoone dambudziko guru paorgan yacho yeSADC nekuti havasi kutoteererana pachezvavo. Wozotanga kufunga kuti pada asi ndiyo nyaya iya inogara ichitaurwa nevamwe kuti aya masangano akarwira rusununguko munyika dzakasiyana-siyana dzosanganisa yore ZANU-PF ana ANC Frelimo chama chamapinduzi nedzimwe, asi they turn a blind eye kune zvakaipa zvinenge zvichi itika kune dzimwe nyika zvichiitwa nevanenge vaiti ndeve ukama unotoshaya kuti zviri kuenda kupi zvorova kuti tinotoenda kunge tapererwa sevana veZimbabwe panguva yakadai
saka vamandinde danho rotorwa apa nderipi zvoitwa sei
izvi zvotoda isu vana veZimbabwe kutoone kuti tingagadzirise sei nyika yedu kuti tiende mberi nyika yedu haisi kuzokwanisa kugadziriswa neavo vematongerwo enyika chete the issue goes beyond politicians yaakutoda kuti vanhu vose vapindire vanhu vose vagare pasi vanhu vose vataurirane so all political players should be involved tiri kuti vemadzichechi ngavave involved tiri kuti macitizens maresidents association ngavave involved macsos ngavave involved wese ane chekuita neZimbabwe ngavave involved I think taakutoda dare rinouyisa vanhu vese pasi vakamiririrwa kusanganisa people living with disabilities kusanganisa vese vanhu vangafungwe nezvazvo kuti izvo zvinotingaite sei kuti tigadzirise nyika yedu tichienda kumberi otherwise kungatoramba kuri kuchema kusvika muna 2028 Zimbabwe ikochema zvakare nekuti kana tikatadza kugadzirisa zvinhu zvedu tikatadza kugadzirisa mitemo yesarudzo dzedu tinozongoona kuti muna 2028 kuti tiri kungodzokera watakabva
avo vange vari vakafanira kubata chigaro chemukuru weHuman Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti rinovimba zvikuru nesangano reSADC kuti richagadzirisa dambudziko riri muZimbabwe. Mutauriri webato iri vaPromise Mukwananzi vanoti pakaita dambudziko nezvaishandiswa mukuita musangano wevakuru vakuru vaSADC izvo zvakakonzera kuti musangano utadze kuenderera mberi vachiti ndosaka vakabva vataura pakare ipapo kuti musangano uchaitwa mumazuva matatu musi wa4 mbudzi kuAngola uko vatungamiri vachaenda ivo pachavo kwete zvokushandisa dandemutande reinternet.
Sangano wakaitwa uyo hauna kupera hauna kupenderwa musangano uchiri kuenderera mberi manzira tiri kuzviita ndezvekuti musangano wakamiswa nenhau yenetwork yakanesa sezvo vaiita virtually saka musangano uchakontinua musi wa4 mugovera unotevera uyu kuAngola kwauchaitwa physically vese ari ipo vachizeyewa nyaya yeZimbabwe
mashoko akazotaurwawo nemutungamiri weAngola vachikorokotedza vamunangagwa munomaona
aiwa mashoko zvavo haasi mashoko akanaka asi vakuru vanorova vakaviga mufinish saka chivanhu chedu hunhu hwedu hwekuti zviitike saizvozvo asi tofunga kuti mashoko makuru achabuda kuSADC achabuda musi wa4 pachasanganiwa pachibuditswa yatinoti muchirungu communique official communique yeSADC inova ndiyo inotura mashoko ari official anenge abva kuSADC panhau yeZimbabwe nemaitikiro akaita sarudzo dzakaitwa
sokuona kwenyu munofunga kuti SADC ingaramba kutambira zvakanyorwa nechikwata chavo chavakatumira kuZimbabwe
hazvigoni kuti SADC irambe kutambira zvakabuda muripoti yakanyogwa nechikwata chavakatumira muno nhungwa dzavo dzakauya muno tikutarisira kuti hurukuro dzichanyanya kuitwa dzichange dzakanangana neripoti yakabudiswa nenhungwa dzakauya muno dzakataura kuti sarudzo dzakaitwa muno hadzina kufamba zvakanaka
saka vamukwananzi kopanyaya yenhengo dzenyu dzeparamende ichanzwikwa kuBulawayo mangwana pane zvamungataura pamusoro penyaya iyi
isisu semusangano tinotaura kuti nhengo dzedu dzakanzi dzarekolewa hadzina kurekolewa marekozi ari kuitwa nemunhu asiri webato asiri nhengo yebato redu ari kuitwa zvisiri pamutemo nemusangano weZANUP uchiedza kudzikisira musangano wedu weCCC unova wakakunda musangano dzakapfuura saka tinotarisira kuti patare dzimhoswa abuditse chokwadi chekuti aiwa vanhu vanga vasingafaniri kurekolewa ngavadzokera havo vanoita basa ravo kupalamendi vakamirira vanhu vakavasarudza
saka tingati kunyange mukahwina kuparamendi kudare redzimhosva kana mukahwina kana mukaruza hamusi kupinda mumabyelections ari kuitwa aya
zvese zvo zvichaoneka mushure mekunge dare ratonga mangwana nematongero arikange raiita ndava isisu tine vimbo yekuti mangwana dare richataura kuti marecords aiitwa aya haasi pamutemo hafaniri kuitwa ningo zvedu dzeparamende dzinofanira kudzokera zvinoita basa kuti ngeparamende kunova ndikuka wakasarudzwa nevanhu zviri pamutemo.
Avo vange vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Sangano remisa Zimbabwe rakabatana nekambani inonzi Technomark. Vanoti vanoda kubudisa zvichitika padande mutande kana kuti live stream kunzwikwa kwenyaya yenhengo dzeparamende dzeCCC dzakadzingwa muparamende nemurume anoti ndiye such ndiye anoona nezvemabasa muCCC anonzi Sengezo Chabangu. Nyaya iyi ichanzwikwa mudare reHigh Court mangwana china. Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, Dr. Tavani Moyo, vanoti masangano maviri awa anoti veruzhinji vane kodzero yekunzwa nyaya iyi, vachiti zvakare bumbiro remutemo rinopa vatori venhau mvumo yekutapa nhau vakasununguka. Tabata Dr. Moyo kuti tunze zvizhinji.
Ichokwadi musangano wemedia Institute of Southern Africa watora chidano chekutsigirana nevamwe vanopepetawo zvakare nhaurwa veTechnomag tichienda kumatare dzimhosva pamusoro penyaya pamatare kuBulawayo inosanganisira CCC nenhavachabangu. Unenge waivo inyaya yekuti vamiririri vematare enzvimbo dzakasiyana-siyana vakabudiswa mudare reparamende musure kwakunge kwanyorwa tsamba kuparamende. Isu semisa neTechnomag tinoona zvakatikoshera kuti bumbiro redu remutemo rotibvumidza kutapa nhau zvakasununguka. Ndochekutanga section 63. Chechipiri ndechekuti sarudzo dzinoitirwa vanhu uyezve dzinoitwa nevanhu vachitsvaga vanovamiririra mumatare eparamende. Kana paitika chinokanganisa sarudzo idzi, zviri mukunyanya kunakira vanhu kuti vazive kuti chii chiri kuitika. Saka chatinodai kutsimidzira ndechekuti matanho atatora ndeyekuti zvinenge zvichitaurwa mudare reparamende kana kuti zvinenge zvichitanwa makakatanwa mudare rekaparamende zvinoda kuti zvizikanwe nevanenge vakaita sarudzo idzi. Hatingakwanisi vedu kuramba tichikurukura zvikurusa pamusoro penyaya iyi nekuti yakuenda kumatare edzimhosva. Kasi chatinonyanya kutsimidzira ndechekuti zvakakoshera vana vemuZimbabwe vanopiwa sarudzo vanopiwa mukana nebumbiro remutemo kuti vane kodzero dzekunzwa nhaurwa zvisina kukanganiswa kwakanyanya nevemapato nevemitemo nemabhizimusi uyezve zvakavakosherawo zvakare vakaita sarudzo idzo kuti vazive kuti sarudzo yavo iri kufambiswa sei nekuti mandori yaendeswa pamberi pebatare kuti vazive kuti zvavakavhotera zvinoramba zvakadaro here kana zvasiyana.
Avo vange vari mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, Dr. Tabani Moyo, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vanoita basa rekutengesa zvirimwa kwamutare vanoti vari kufara zvikuru nekuwanirwa nzvimbo itsva yakafaranuka yekushandira yemamukwa Produce Market iyo iri mumusha weSakubva. Vanotengesa zvirimwa ava vari kubviswa kuchikanga uko kunonzi kwange kwakamanikidzika, asi vanoti vane zvinyunyuto-nyunyuto zvavainazvo zvakawanda. Mutori wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Amai poshagarikai avo vanotengesa nyemo idzo vanobva nadzo kubhuyera kunharaunda yekwamatsvai vanoti nguva yavanopiwa nevakuru vekukanzuru kuti vatengese ishoma-shoma pamusoro pezvimwe zvichemo zvavainazvo.
Kuno kuchikuna kusakubva kunoku tiri kuchema nenhau yetoireti hatina tu murukuti pa tivale na 11 dema wezero nguva yenyu kuti itifambe nechati zvikubvira nguva ipano na 5 nguva yati kutengesa ishoma nekuti vanhu vanodo kuti vafambe kusvona 1 ehe nekuti po chimbuzi kuti tinde tine chim musika chimbuzi ehe ndo zvatiri kunyanya chemera izvo zvavanhu vemusika.
Ambuya svipika mutonhurei avo vanobva kunyanga vachichengesawo madomasi vanoti hapana nzvimbo yekuwanda mvura munguva yekunaya.
Nzvimbo yedu yakatinakira yatiri kutengesera taimu ndiyo iri kushupa yeku pari kuvhurwa musika uri kuvhurwa na5 uchivharwa na11 tinonga tisati tatotengesa. Taikumbira kuti taimu yedu iwedzerwe. Musika wedu wakakura uye dambudziko ngerekuti zuva riri kupisa tinopiswa mvura ikanaya tinonaiwa hapana mashedhi. Ndo dambudziko guru reviinaro iro riri. Netoilet hatina. Tukira kumusoro uko kubhawa uko. Fanika isusu machembe netonga tatorwadziwa. Taida toilet wo mukati mudhuze muno.
Vamanika ikodzai vanotengesawo mbatatisi kubva kunyanga. Vanoshuvira kuti pamuzinda uyu pange paine mikova yekuti vatengi vapinde nayo yakawanda.
Tinotengesa takasununguka. Plasi kanzuri yakatigadzira zvakanaka. Zvokuti munhu wese ari kurongeka zvinhu zvake mune zvakanaka. Toileti iripo yakatinakira. Yekuti haisi kubhuruka zvaiita kuchikanga uko. Kozi uko kwaiputika masuwa. Saka kuno kukwane toileti yakanaka. Zvinhu zvedu zvakachengetika zvakanaka. Plasi patakagara pakanaka. Chikumbiro chatingori nacho tofurwa magedhi ati wandei. Even makastoma edu ari kutenga akasununguka. Saka ndo zvazvakanakira panapa. Pane security.
Asi vaitai mucharwei avo vanotengesawo maranjisi avanobva nawo kumarondera vanoti nzvimbo iyi itsva yakanaka nekuti vatengi vanokwanisa kusvika pasina dambudziko. Asi vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mukanzuro yeguta remutare vaspren mutewi vaudza studio 7 kuti chichemo chekuti pamusika mutsva hapana chimbuzi manyepo sezvo chiripo asi chiri kunze kwenzvimbo inotengeserwa nevarimi. Vatiwo havazi kuzowedzera nguva yekuvhara kwemusika.
Mutongo wakatarwa ndewokuti maproduce market anotanga kushanda kubva na5 kusvika na11. Haisi retail market inoramba yakavhura kusvika zuva ridoki. Chechipiri kanzuru payakagadzirisa mwamuka produce market yakavandudza dzimba dzekushandisira dzatingati matoilets dzepamwamuka idzo dzanga dzisingachashandi. Zvakabva zvapa kuti vashandi vedu matraders edu nevachaenda kunotenga vave nenzvimbo yokuzvibatsira nayo yakakodzera. Tikutarisira kuti mugore ra2024 tichange tine imwe imba yatichange takuvaka mukati neproduce market kukomplimenta iyo yatakatogadzira iri kushanda pari zvino. Nzvimbo iri kushanda pari zvino haisimbori kure kwokutoti zvingatoita kutaudza kwematraders.
Vanotengesa ava vanobhadhara dhora rimwe chete rekuamerica pazuva. Mabasa ekuzviitira aya ari kupa kuti veZimstat iti vanhu vanosvika zvikamu 21 kubva muzana kana kuti 21% ndivo chete vasina mabasa. Iri ibhinda uko riri kurerutsa matambudziko ekushayikwa kwemabasa ekubayirwa zvitupa. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti pakashandiswa chikero chinoshandiswa nedzimwe nyika huwandu hwevasina mabasa muZimbabwe hunotogona kusvika pazvikamu 50 kubva muzana kana kuti 90%. Ndakamirira Studio 7 kusakubva Mamutare ndini Sydney Size.
Tomba tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization razivisa kuti zvirwere zvepfungwa pamwe neuwandu hwevanhu vari kuzviuraya zviri kukwira muZimbabwe kana ichianzaniswa nedzimwe nyika, richiti izvi zviri kukonzerewa nemamiriro akaita zveupfumi munyika pamwe nekunetsana muZimba. Munyuzde makare pave nekurwisana pakati pevanhu vanorwira masimba musangano revakamborwa hondo yerisununguko reZimbabwe War Veterans Association. Vatungamiri vesangano iri vatsva vachiti vakabvisa pachigaro vaimbova sachigaro waro vaChristopher Mutsangwa, avo vakange vari sachigaro kwemakore gumi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda basa rekuchengeta varwere neharahwa muBritain vanonzi ndivo vanonyanya kushungurudzwa nekudzvanyirirwa pabasa. Vanobetsera vanonetseka muBritain vanoti vashandi ava vanomanikidzwa kushanda kwemaawa mazhinjisa uye vachishungurudzwa zvikuru. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chabangwe, munari raiti ngadzinge chamisa, anodzinga chamisa pati ndeyake here chabangwe wacho? Ndeyake patiyo, ndeyake iwe jinga nanya chabangwe wacho iwe hopo chingono. Kana wakapuwa marine zanu pe kujwa wakanyarara hopo chingono wazinzi kwa kama, ijwa wakanyarara. Nisiru kusamba kwa nezimbabwe, nukuta kwa kwe hopo chingono nezanu pe. Usamu mzatu kwanzi chamisa tinofataka musia. Chamisa ndo watu notofira chamisa. Kwa kutokuudza ya wapo chingono. 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 Atitobo kutaka wade na tikitaka watebe ya nisa kutokutora. Uya muna nasi chamisa ndo watu kudawe ya we. Jo watu kudawe ya wapo chingono. Matitizen. Noti sako ya wapo wapo chingono. Atinenewe wapo chingono. Kwa kutokutauri na tukuona. Jamare za tukwe wapa piwa. Eno
oh finish. Mambo tutereli. Mambo tutereli. Samuri nisho maimbo taanzi yee. Kufambi hakuna mafiwa. Ikapera unudzingwa sembra. Kuzazi ipi kuti zomachiti na mambo tutereli. Tanyara kunyara mafiwa. Tanyara mambo tutereli. Tanyara.
We say pa studio 7 up. Ya. Zwako oneka. Kutumuswa 23 August. Mavosa akabiwa. Zwako oneka. Kuti wanu haru kutungamira. Havasi uwa kataru dhwana vana. Muruma anonzi charamba uyu abvunzwa mvunzo. Mairaone sadik. Summit zvirikuitika ipapo zveZimbabwe. Ada kuedza kuramba. Haana chaapindura. Changogona kungonyenama. Kamwe kakuseka kayakayakaya. Anoratidza kuti mbavha iri kubvunzwa zvabiwa. Iyo ichiziva kuti ndiwo yava. Ndiwo zvaaita. Neuyo muruma anonzi Marapiro uyu. Vakomana kanguva ini ichakwana. Ndichashaya kwekuraramira. Wanhu wakataura mu 23 August kuti havachadi kutungamirwa nemimi. But imimi kuda kungotungamirira vanhu vasikachadi nguva yenyu ichakwana mazamupiro.
Mangwanani, mangwanani, mangwanani pastudio 7. Makadii, makadii kwamuri vese. Haisi takachengetwa. Handiushamisika nemashoko anotaurwa navachinamasa kumapepa uku. Vataura kuti hatiri kutenda chaizvo nezvekuita navacha vangu ziri kutaurudza pachena kuti vacha vangu vari kuda kudistira TPC ndivo vari behind it. ZANU-PF ndoiri behind it. Zviri kuri pachena pavakaisa marecalls avo vamutenda vakamanyira kundomisa nhengo dzeTPC. Kura kuti vanotoziva zvavakaita kutenga vacha vangu kuti vaite zvavari kuita pati hapana chisingaperi ende mwari vari kuona zvezviri kuitika tirongozvisiyira mumaoko amwari nekuti vana veZimbabwe tatambura nguva yakareba de mwari vakasira kupindira vakabvisa vanhu vane mupimbido wakagaivava vadzvanyirira vatidzvanyirira takarwisa Smith tirwisa Smith nenyaya yekuti vanga achidzvanyirira vanhu vatema but manje takudzvanyirira pachedu chatakabvisa iganda chete. Utsvanyiri kuchitikaenzera mberi asi kuchapera semapera zvakaita kuna Smith tatenda maita basa.
Pastudio 7, pastudio 7 nhasi vauya hanzi vauyi vekugupi West uko vauya vachititi izvoni vakati adrisa musangano asi nyaya dzaitaurwa ipapo hanzi mukavhotera kana TPC kana independent tichauya kuno kutokugadzirisa minda tichakutorerai. Saka chokwadi hamhino kuti nganunurukewo sei vanhu vekugut west nemabielections ayada kuitwa hatina zororo kubva unonzi kungangodai musangano. Musangano yacho tinenge tichitukwa tichishungurudzwa kodzero dzedu dzichityorwa. Saka chokwadi chokwadi hatashaya kuti tingaite sei wekuzviudza wachangati ndeo hatamushayiwa.
Studio 7, Studio 7, Studio 7, halo, halo, wana junga kande mimi, ramu yefe. Zanu VF kwa, zanu kuma. Aywa,
Zvinongo chema kudai sadhaki yati close rinani apinda yemukomana nekuti uri wacho wakanyanya uri wavari kuita wakanyanya iko zvinozvi kune nyaya netsa kunonzi kumondoro mubayira kugoro nuku kune vanhu vakatora minda yevanhu nenhaya yekuti vane mari vanongonobhadhara kumachifu chifu akabhadharwa mari akatotorera nherera minda yadzo nemakuva nechii saka zvino vanhu vedunhu vashaya kuti kuvoitawo sei kuti vataure chifa kutaura kuti tinokudzingai mudunhu mavo
pastudio 7 ari kutaura ndicrispin ben kumambana uko kwachirimukoka avo vanhu vari kuti mhiko dzechinyakare hakuna vari kunyepa kwedu uku pane mumwe mukomana akawana chimupanzi achirima nemusi wechina achitema munda nemusi wechina akanzwa kukosora sure kwake akanzwa kukosora kushure kwake atarisa akawana chimupanzi chikati tinokumbira mvura chikamutaurira nechirungu chikageza maoko chikanwa mvura chanwa mvura chikati nhasi izuva risingasenzi risingasenzei uri kusenza sei ndichambodzika mumisha umu ndione vazukuru vangu chakabva chatora nzira inoenda kumisha iye mufana ashamisika nechiitiko ichocho akatevedza soka dzacho akanokudza vamwe vanhu vakaronda vakaronda ikasvika dhuze nemisha makumbu ndobva ashayika mukoma rei ndiri kutaura so akatofa akashaya saka kuvanhu ivavavo vari kutanzi chinyakara achipo muvaudze kuti ngavasiyane nezvekupikisana nezvinhu zvavakawana zviripo ari kutaura ndesabhuku ben ndinobva kumambana uko kugoki zvinhu zvakaitika kwedu zvakaitika izvozvo ndofunge zvinhu zvine teni ezvi zvaitika akatoshaya mufana watinoziva isu nenyaya vari kupikisa iyo tatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nezuro chipiri Israel yakabhomba kamba inogara vapoteri pato neguta regaza ikapunza dzimba dzakadurikidzana dzakawanda kunyange hazvo vanhu vechipalestina vanopfuura miriyoni vakatiza misha yavo vamwe vazhinji vachiri munzvimbo dzavanogara nezuro kwakare mauto eIsrael akaudza nyika neamerica kuti auraya umwe mukuru wemauto eHamas Nasim Abu Ajina anonzi ndiye akaronga kurwisa Israel kwakaitwa musi wa7 Gumiguru mukuru wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kuramba kurudziro yekumbomira kurwisana neHamas kuti patsvagwe nzira dzekugadzirisa zvunhu
Nevashandivayo
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano rinorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe human rights ngo forum rinoti yasvika nguva yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvichigadzirisa nyika yazvo kwete kupimba nesadhaki nevezvematongero enyika bato recitizens coalition for change rinoti rinovimba nesadhaki uye nyaya yezimbabwe ichakurukurwa mumazuva matatu ari kuuya musi wafo mbudzi vanotengesa zvirimwa kwamutare vari kufara zvikuru nekuwanirwa nzvimbo itsva yekutengesera yemwamuka produce market mumusha wesakubva ndiri Washington DC ndini tano kawande nchukusiae muru mauko makris kande ni nao ze isindebele.